Vatsigiri vazhinji vataura nestudio 7 vanoti havasi kufara nezvakaitwa nevatungamiriri vebato ravo vaiisa sarudzo. Avo vari kupomerwa mhosva yekubira sarudzo vachiita kuti vanhu vavaifarira vakunde musarudzo idzi. Nekudaro vanoti vachaitawo bhora musango vovhotera mamwe mapato sezvakavimbiswa nevatsigiri veZANU-PF avo vakatsutsumwawo nekubirwa kwavanoti kwakaitwa musarudzo dzebato ravo. VaDennis Chikwanda vanoti vanhu vazhinji vaichinjana makadhi ebato kuti vavhote uye vamwe vachirambidzwa nekuti vaizikanwa kuti vanotsigira ani.
Maelections akaitwa muno mumasvingo hatifadzi zvachose nekuti vaivhotesa vaiva nemafevhas avaiita ipapo.
Vamwewo vakaita savaJohanis Chihwani vanoti mari yakashandiswa pakubiridzira sarudzo nevakapfuma izvo zvakaita kuti varume vasare vari panguva yakaoma.
Mama mano atakamaita akatireshekei ndava pakatishandei mari. Vanga vasina mari vanga vasina access yokuhwina. Vanga vane mari vaingohodha vanhu vavo vachiuya navo vachivavhotesa.
Vatsigiri veZANU-PF vakabuda vachiratidzira pakaitwa sarudzo dzebato ravo kuChivezi West neZaka East uko kwakabuda mbiri yekubirirana musarudzo. Apowo muMDCT kuZaka East Masvingo Central neGood East kunonzi kwakaitawo mvonga mvonga vamwe vatsigiri vebato iri vachiti sarudzo hadzina kuitwa zvakanaka. Mudhorobha reMasvingo mumawadhi anoti 2, 3, 4 ne 6 kunonzi kwakaita bongozozo nekusaitwa kwesarudzo dzemakanzura zvakanaka izvo zviri kupa kunyunyuta kukuru musarudzo idzi. Vakakwikwidza vazhinji vanoti vakatonyora magwaro ekuramba zvakabuda musarudzo idzi vachida kuti sarudzo dzidzokororwe. Mutauriri weMDCT mumasvingo vaSimon Mpindi vanoti sarudzo dzakaitwa zvakanaka mudunhu ravo.
Issue candidate imposition ndangonzwawo vanhu vachitaura asi so far hapana candidate imposition yaitika nokuda kwekuti vanga vachifanira kuenda kumaprimary elections vese vaenda kumaprimary elections zvakanaka.
VaMasimba Gonese vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vanoti zviri kuitika mumapato makuru munyika zvinogona kuita kuti sarudzo dzegore rino dzive nezvikozvero zvakawanda zvinogona kukanganisa zvichabuda pasarudzo.
Kusafambiswa zvakanaka kwesarudzo dzemaprimary mumisangano yeNDC neZANU-PF kunogona kukonzera kuti vakutsutsumwa vaite bhora musango sezvakaitika muna 2008. Izvi zvinoreva kuti mapato achakundikana papresidential maconstituency nemawadzi pavanga vaine mukana wakakura seyakaita ZANU-PF kuGood East neZaka East uko MDCT kuGood Central uko kwatadza kuitwa sarudzo kaviri. MDCT inogona kuvhiringika sezvo vasina compensation seZANU-PF ava vanovimbisa vanotsutsumwa zvinzvimbo mafarasetal hurumende nemakanzuro. Nationally zvino affecta quality yemacandidates vachasarudzwa through potest vote sezvo ichange yanguva chiro kudongawo.
Vatsigiri veMDC vanoti utungamiriri hwebato ravo hwakasabata nyaya iyi zvakanaka hunogona kuzoyeuka bako mvura yanaya pachaitwa sarudzo dzenyika chaidzo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.